Vachitaura pamusangano weUnited Nations General Assembly, vamugabe vakabata pane zvinhu zvakawanda zvinobata Africa, sasachigaro weAfrican Union, asi havana kusiya dindingira ravo rekushora nyaya dzeungochani uye kushoropodza nyika dzakabudirira, idzo vari kuti dzakatemera zvirango kunyika yeZimbabwe, izvo vanoti hazvisi pamutemo kuti vakwanise kuchinja hurumende yeZimbabwe. Vachidoma America nezita, vamugabe vakati havazive kuti chii chaicho chakaitwa neZimbabwe chakatsamwisa America kuti itemere Zimbabwe naivo vamugabe nevamwe vavo zvirango.
We invite other countries with which we may have differences, including the United States and the NATO powers.
Zimbabwe iri kukoka nyika dzine dambudziko nesu, kusanganisira United States nenyika zeNATO, kuti dziuye titaurirane kuti pane zvirango zvavakatitemera tiite hurukuro, tidzokerane tigadzirise ushamwari. Handizive kuti nyika yeAmerica takaitadzirei seZimbabwe. Naizvozvo ndiri kushora zvikuru zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica neEurope, ndichiti ngazvibviswe.
Vamugabe vakati Zimbabwe inoda kushanda nekudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka, zvisinei kuti ihombe here kana kuti idiki, vachiti pari zvino Zimbabwe ine runyararo uye haidi hondo. Vamugabe vakashoropodzawo nyika dzakabudirira, idzo vakati dziri kuzvipa ukuru hwepasi rose, dzichisundira kuti nyika dzose dzitambire nyaya yeungochani.
Isu muZimbabwe hatizi ngochani. Nyaya yekodzero dzevanhu inyaya inofanirwa kutevedzerwa semanyorero ayakaitwa muUnited Nations Charter. Kwete kuti nyika dzakabudirira dzinotimanikidza kugashira zvino zvisingawirirani netsika dzedu, hunhu nemagariro edu sevanhu vatema.
Vachitanga kutaura vamugabe vakataura vakapfeka nguwani yavo sasachigaro weAfrican Union. Vakati nyika dzemuAfrica nedzimwe dzichiri kubudirira hadzisi kufara kuti musangano wegore rino wauyazve asi pasina chiri kuitwa kuti zvido zvavo zvekuti United Nations Security Council neGeneral Assembly zvivandudzwe. Vamugabe avo vanoshoropodzwa vachinzi vanotyora kodzero dzevanhu munyika, zvinova zvimwe zvakaita kuti vatemerwe zvirango zveupfumi uye zvekurambidzwa kuenda kuEurope nedzimwe nyika. Vakati nyika dzakabudirira dziri kushandisa nyaya yekodzero kumbunyikidza nyika diki dzisingawirirani nadzo. Vamugabe vakapedza kutaura kwavo kuvatungamiriri vepasi rose vachiti Zimbabwe inoda runyararo asi haidi kuti vanhu vekunze vapindire munyaya dzayo. Vakatiwo havadi kushandurwa kweutungamiriri munyika zvichitungamirirwa nevekunze. United Nations Secretary General Ban Ki-moon ndiwo wakavhura musangano uyu weGeneral Assembly vachiratidza kushishikana kwavo nenyaya yehondo nemvonga mupopoto munyika dzakawanda dzinosanganisira Syria. Vaban vakati nyika dzose dzinofanira kutsvaga kuti hondo idzi dzopedzwa sei uye kuti vanopfurikidzira mwero kana kuti materorist vatadziswe kuramba vachiuraya nekutora mwoyo yevechidiki kuti vapinde mumasangano avo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Sandra Nyaira.